very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 20th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by families at Manzowu Farm in Mazowe following the allocation of the farm to First Lady Grace Mugabe and the forced evictions of the families. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olwesine elobo mama, don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 as we are now live streaming on those platforms. Join the conversation right now.
As you know, we're also on the internet and you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and don't forget www.voandebele.com. You can join us right now.
Kungorara pano pati gerepo pano patakamira ipo panapa. Ndopetinorara nevasukuru. Tinotongoti kana taningirika tikaenda musango tondotsvaga derere. Tikawana waita nyasha wotipa mubovora. Ndozvinhu zvetiri kurarama unazvo.
Dambudziko ratinoona rikusangana nevanhu vakadzingwa mumisha yavo nderekuti vanotarisana nezvirwere zvakaita semalaria, zvirwere zvakaita senyumonia inonzi mabayo, zvinokonzerwa izvo nekuexposwa kumaelements epanze zvakaita semosquito nechando.
Izvi nemota dzichakwanisa kupinda kuti akisizvi munhu akarwara right now kuti atakurwe, kutomutakura one tray yekuvaka nezvimiti kutounza kuroad. Road dzacho dzine dziri blocked. Saka tinofamba sei? How we are living in a society isinga isiri inhuman. Saka taichikumbirisawo kuti kana dai paine any other help yatingawana around the world yekuti this exercise it will stop with immediate effect. Otherwise zvaigona kuti basirawo nemadzimai edu nemhuri.
Kurapwa kwedu kuri kuitwa wanaiwa nokubatwa kuri kuitwa madzimai wanopa muviri. Havasiri kubatwa sevanhu vemuZimbabwe. Kodzero dzavo hadzisi kunyatsokubatwa sezvazviri. Imwe nguri mwana anozosvika pakuzonowigwa nokuda kwokuti kubatwa chaiko chakatiso kubatwa sevanhu vemuZimbabwe.
Sada tanzira kuti ipindire iite kuti Zimbabwe iteedzere zviri kutaura dare ravo repamusoro reHigh Court zvainenge ataura. Saka SADC tiri kuona kuti haisi kupa pressure paZimbabwe yekuti ngaiteedzere zvakataurwa nedare ravo repamusoro.
Izvi zviri munomu zviri kutyisa, zviri kuvava. Tanzwa nekurohwa kungosanganikwa chete hazvisi kumboita kuto kungomuka chete apamba havachagarika wakutokwidza mumakomo. Vana havachazivo kuti kana kutoti gumbezi rinofugwa sei. Zvinhu zvirikugara panze, mosquito, mvura chai chaiyo. Zvinhu zviri muno muZimbabwe handifunga kuti ichiri nyika here ine mutemo kana kuti yango nyika yaGrace. Hongu vakapinda vakataura nesu, asi kupinda kwavakaita hatikuzoona zvinongoti vakapinda zvakanyarara mangwana acho. But mangwana acho vakazouya futi vachisimudzira vakutopaza vaane hasha manje. Mapurisa akatopfeka yunifomu, hapana kungonoraswa. Vamwe vedu kune vakapiwawo vashanu vakapiwa muna 2015 ndochete vanotinototarisa kuti vakapiwa zviri pamutemo. Dambudziko ringagadzirwa chete kana hurumende yeGrace abva pai pakutonga nyika nokuti ndiye yaZimbabwe yacho. Isusu hatichazvi muZimbabwe.
Nezviro kwanga kwakaipa. Nezviro kuseni vakafuma vachipinda mumusha vachipaza matanga emombe. Mombe dzirimo ongopaza, mombe dzaakutobuda dzaakuenda. Vachipaza zvakangomisawo zvimastructure kuti tione pekuhanda mvura. Saka iyi kuno kwakaoma. Isusu kurarama kwedu kwatoo nenjodzi chaiyo nekuti izvozvi kuti kana kuti ufunga kuti unoende epi kwese kwese taisirwa mabhumugedhi zvino tamukati zvino haubvumidzwe kuti ndichambobuda ndichamboenda uri kungonzi kana uchida kupinda imomo pinda imomo uko chibage chacho chinyoro unobva washaya kuti ndoita sei zvatiomera isu kurarama kwacho mombe dzakatopinda mumakomo nekuti kuti uti ungawake danga musi umwe chete oisa mombe zuva rakarero hazviti muri dzirimo 140, 150 magweta azama nekuti kune uya akarohwa uya magweta futi akamira kuti munhu iyeye azobuda pamwe chete nemukadzi wake mutemo kana dare chaiyo riri kumisa asi pagiraundi manje hazvimire kune kubhumugedhi kwaitoendeswa mvura mabhakedzi emvura yekumwa nemagumbezi ekufuga nemotikari dzatisingazive plus zirori chairo rekupurazi kwamudhara chairo raiwo muno mupurazi medu matigere muno mune zuro rinenge richienda kwarakaisa bhumugedhi nevanhu varovanhu tizive kuti rinenge richinopa chikafu here kana kuti vanenge vachinopa challenge ipi asi ndokwarinenge richienda asi muri mupurazi medu muno.
PJ, we had there different views from people that are actually at Manzoo Farm and also from the Zimbabwe Lawyers for Human Rights. As you know, today we are actually looking at some of the challenges being faced by displaced families at Manzoo Farm in Mazowe following the allocation of the farm to First Lady Grace Mugabe and the forced evictions of the villagers. What are your views on the issue? PJ.
And the Zimbabwe Peace Project has also issued a statement welcoming the decision by the Zimbabwe Human Rights Commission to institute investigations in the human rights situation at Manzoo Farm, as mandated by the Constitution. In the statement, the ZPP says it is hopeful that the Commission will discharge its mandate diligently, despite media reports that the Commission is being frustrated by government and the ruling party officials in Mashonaland Central.
Yes, PJ, the statement also went on to say that Section 243 of the Constitution gives the body authority to investigate the conduct of any authority or person where it is alleged that any of the inhuman rights and freedoms set out in the Declaration of Rights has been violated. So this is what's going on at Manzoo right now.
Yeah. So also the statement says the police have continued to demolish homes and relocate villagers despite that court order barring them from doing so. All citizens have the right to equal protection by the law, and police have, however, ignored this and availed themselves to protect the economic interests of a few people, powerful people, at the expense of the powerless, vulnerable villagers in Mazowe.
Yes, PJ, also Pastor Patrick Mugadza, a rights activist, as you know, he was in trouble with the police and was detained and put in prison, actually. Mm-hmm. Visited Manzoo Farm last week and had this to say. Let's take a look at a short video that was shot by one of our reporters at Manzoo Farm.
But things are not well at Arnold Farm. I had to come and witness this and see this on my own. We could not get there to the Arnold Farm because of the security and all that. But I have been to a place where they have been thrown right at the end of Mazowe. And what I've seen is so, so appalling. And as they are telling me to say that this is winter time, and from this damn Mazowe, a lot of cold arises from there, and they have got children, but there's no one who is taking heed to all this. This shows that we have got a Jezebel spirit which is operating in the nation of Zimbabwe. And once there is a Jezebel spirit in a nation, then you have lost a mother. And when you have lost a mother, you have lost all hope. But Zimbabwe, I want you to know one thing, that God is in heaven. He's seeing all this thing which is going on, and soon and very soon he's going to come through for us. Zimbabwe, help these people the best way you can. We need blankets for these people so that they can cover themselves, because some of them there, they don't have shelter right now. From where I was, there is no shelter. They are still trying to bring some poles together, but they haven't even put the mud on those poles. So we need to come in and help them. So if you can do that, please even get hold of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights channel. You have there, or you can get hold of me. Look around at on Facebook.
Patrick Philip Mugatha and do something for these people. May God richly bless you. Amen.
We're hearing there PJ from Pastor Patrick Mugatha, who actually visited Manzo Farm earlier on last week. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa zviri kusangana nemadzimai vari kupurazi rinonzi iro Manzo. Tinoona kuti mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe vakapuwa purazi vachinzi vaise mhuka dzavo dzesango ipapo, uyezve kubvira nguva iyo vanhu vari kubviswa ipapo vachinzi vaendewo kune imwe nzvimbo. Nastaona sangano re Zimbabwe Peace Project richitaura iro kuti riri kukurudzira zviri kufunga kuitwa nerimwe sangano kuti vaende kunoongorora kuti vanhu vari paprize apa vari kushungurudzwa sei. Ndaita interview nevamwe amai varipo pamanzuu ipapo. Let's now take a listen to our second tape on an interview that I had with one lady who is actually at Manzo Farm, who I spoke to earlier on.
Ndinonza mai Fatima tiri ku Arnold Farm. Saka planiwa izvo zvichiri panze. Saka mapurisa acho achiri kungoramba achingouya. Apa akambouya achipisa dzimba dzaakanga apanya. Iko zvinezvi vari kuti tikangokomberedza komberedzawo zvimarata zvedu nezvimaplastic. Zvezvara nhasi vauya kuma 12. Ndobva vapinda vanga vaine mota yavanga vainayo. Vanga vari 7 varume ivavo. Vabva vapinda vabva vatanga kupanya panya zvimarata zvedu vati ma plastic patata kakomberedza kuti tiwane pekuhwanda nevana. Izvozvi tiri panze kutaura kuno kwandokuita tiri panze paground chaipo. Apa izvozvi mvura iri kuna singaiti. Tiri panguva yakaoma hama dzadiwa.
Muri yenyu mune vana vangani uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Inini first born yangu wekutanga ndiye Fatima ari form 3. Second born yangu inonzi Taona ari grade 5. Kozoti ari grade 4. Anonzi Ana. Kozoti tuma twins twakomana tuviri tu 0 grade. Kozoti kamukandina ako karusvava mumaoko.
Saka pari zvino pane vamakambotaura navo here magweta? Uyezve vari kuti chi?
Takafamba kwese kumagweta tichivaudza zvese izvozvo zvekuti ndomamirira ari kuita magweta tingoramba tichibatana nawo. Takaenda kukoti pokutanga tikahwina vasati vatombopedza kuputsa, asi vakaramba vachingouya. Tikadzokera futi kukoti tikahwina futi nyaya. Nanhasi vari kungoramba vachingouya vachitishungurudza. Musi unowu vakauya futi vachipinda vachirova vanhu. Kunotori nemurume ari kuhospital iko zvinezvi kubhindura akarohwa vese nemukadzi wachona. Vakatosiya mwana wachona umwe akatozorepiwa. Ndobva atakugwa nemumwe mukomana asi kutozivika manzi mukomana iyeyo akamukura. Ainzi aigara kugomo here mukomana wacho. Titori panguva yakaoma zvokuti ivavo vakarohwa pamba pavo pakasara tuvana tuviri tudiki. Tikutongomberawo vachingotsvagawo chikafu. Izvozvi kana chikafu chaita chokuti tidye, pavanouya unogona kuva unenge waine tuhupfu twaunato warasa. Hauchazivi kana pavatuisa. Kuserana nzara sefanike mapindiro avaita nhasi kumatikorufu. Hatitorina kana chokudya izvozvi nevana. Ndakangoduka pandakaduka pasi. Kana kuti ndivane chokupa mwana. Kana mukaka wachona kubuda kwachona mwana ari kutotambudzika.
Panouya vanhu ava vachikushungurudzai vanenge vachiti vatumwa nani?
Vangoti ivo kubva kwavanoita kwese vanotaura vachiti tatumwa naamai. Nzvimbo yamuri iyi ndeyaamai. Saka hamufaniri kunge muri mupi muri imomo. Asi tiri kuvataurira kuti asi chero vari amai vaifanirwa kuve vari kuda nzvimbo ino. Nekushungurudza kwavari kutiita amai tinozva vachichengeta mherera. Asi ndakazvitarisa ipo panapa ndichitaura vangu vana ndinotori nevana vemuninginawo murume wangu vandi kuchengeta akashaya. Imwe nherera yavanokwanisa kuti vachengete asi havakwanisi kuti vatore nherera dzakadaro mukati menzvimbo ino. Tiri padhuze nechikoro chavo. Titori mujinga mechikoro chavo asi havakwanisi kuti vachengete vana vakaita seivavo. Hatizivi kuti nherera dzavari kuchengeta dzakasiyanawo here nedzatinadzo. Isati tiriritira nherera dzedu nemaoko edu tichishanda nemaoko tichiita magadheni tichirima. Iko zvine zvavari kutisiisa kana chikafu. Pari zvino izvozvizvi ndiri pana apa inini handina kana chokudya. Apa vari kunditi ndibude ndikutsvatikana kwachona kwavari kunditi ndiinde ndinonosvika ndichidyei. Apa iko zvine zvitane 20 years tiri munomu. Inini vana vangu vese ava ndakavazvarira vari muno ndomandakavazvarira. Saka tikushaya kuziva kuti todii nemunhu anonzi amai uyu. Tatambudzika. Hatizivi kuti ndimai chaivo here vakafanana nevandinoti amai. Kana kuti tovashedza tichiti chii. Ndashaya kuziva kuti todii. Tambotsvaga minzi dzokuti titaurirane asi havasi kunzwa minzi dzacho izvozvo. Tashaya kuti toita sei.
Saka pamira pakadai imi muri kunzi muende kupi?
Kune kwavakanga vaendisa vanhu. Vanhu variko ikoko kunotori nevanhu vanga variko kunonzi kuvhari kuvhari kuriva along Convention Road. Wakati takurira zvinhu musa wakati panyira tikaenda. Inini ndakaenda, ndakanosvika pa ground, ndakanosvika tichiswa mubhani refodya. Raitopisiwa fodya. Taimzi kana vanhu vaya vauya nefodya yava kuda kupisa. Tobuda imomo kuchinaya. Takaita 3 days, chipocha 3 days tiri ikoko. Tichishaya kana chekudya. Vanhu vari kunzvimbo iyoyoka, vaitotitaurira vachiti makapusa sereke vanhu variko. Muri kutakurwa muchiti muri kuendeti. Iko kuno kwamusikona kuti kune vanhu. Taita ritopeta hondo nevanhu ikoko. Taita zvoti dzimwe nguva tikaona vanhu vaive imomo munzvimbo imomo vakuya. Kwakumhanya kuenda kuruko. Kuri kwakatona takambeni takutombopinda dambudziko renjuzu dzaitaitoona ikoko. Kuti isu tiri kutiza tichienda kuruko. Kuri kwakuya tikunoona njuzu. Nemakava. Zvinhu zvaive ikoko zvaingotyisa. Nzvimbo yatina handiifungi kuti inzvimbo yekuti inzvimbo inokwanisika kuti munhu urarame uri.
We had the harrowing tale from Amai Fatima, who is actually at Manzo Farm. Vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo, vari kutiwo vakamboedza kutiza kubva kwavanga vachienda kwavanga vaendeswa, asi vakasvikosangana sekutaura kwavari kuita nenjuzu nemakarwe. Saka zvimwe zvavari kutaura izvi, PJ tomboya kwauri.
Siyalamukela uhlelo lwethu lalamhlanje, uhlelo asiyihluze nebomama kustudio 7 Voice of America, sisakaza singapha eWashington DC. Lamhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labo mama abemuli ekade zihlala eManzo Farm, eplazini leManzo elaziwa njalo ngokuthi Arnold Farm. Lena iplazi esalanikwa umongameli Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe. Ikho ke ukuthi aqhube ibhizimusi yakhe usekhipheke, usethumele amapholisa ukuthi akhiphe abantu bakade behlala khona lapho eplazini. Ikho ke abantu laba ababhekane lodubo olukhulu, ikho kade belokhu bekulandisa lapha ukuthi badibane lodubo olukhulu ngalesi sikhathi somqando, kunjenje umqando soqalisa, ikanti ke sebehlezi egcekeni abasela zindlu, sebexotshiwe ezindlini emizini yabo lapho kade behlezi khona ngamapholisa. Uthumeleke amapholisa abenhlanganiso ebona ngezamalungelo abantu, abona ngokuvimba kodlakela uqondiswe ebantwini, eZimbabwe Peace Project layo yethule umbiko isamukela ngenjabulo isinqumo esithethwe yiZimbabwe Human Rights Commission sokuthi kucutshungulwe udaba lolu olwabantu akade behlala eManzo Farm, ukuze phansi kwesisekelo sombuso bengasuswa lapho abakhona bengakatholelwa indawo yokuthi bathuthele khona. Ikanti ke alaba abakhulumileyo abanye bangkhona bebebuhlungu sibili obethukithile, ikakhulu unkosikazi Fatima esikhulume laye okhulume loMavelas obethukithile sithena naye, kanti vele khona lapho uthi yena ufuna uqhuba ibhizimusi kumbe inhlanganiso egcina intandane. Ikanti ke yena ulentandane azigcinayo ezomfowabo kumbe udadewabo owabhubhayo, laye ufuna ukunakekela intandane zona lezo. Kungani ke unkosikazi Grace Mugabe engafuni ukunakekela le ntandane zona lezo alazo? Ube buhlungu sibili ngempela. Ikanti ke thina kulimi lwesiNdebele asitholanga umuntu wokukhuluma laye okhona ngale ngasemanzo eplazini leManzo, kodwa ke lathi sibambisene labo ebuhlungwini bona labo abadibene labo bokuthi bahlezi egcekeni abaselamizi. Ikanti ke labantwana imuli zonke zona lezo ezingafika ikhulu lamashumi amahlanu 150 ezisuswe emizini yazo. Kulabantwana khona lapha abamele baye esikolo kabasayile esikolo, sokuphazamise abasaye esikolo, abasatholi lokudla emasimini abo, abasafinyelele emasimini, ukudla akade bekuvunile abasakufinyeleli ngoba vele sebethuthisiwe emizini lapho akade bekhona. Ikanti ke khonapha emsakazweni wethu kuma studios ethu sibe lethuba elihle kakhulu lokwethekelelwa yingcwethi yeze science ongosakhulayo owesifazane. Siyakwamukela Sharon.
Siyathaba, ngiyathaba ukuba lapha.
Ye, mulongwe ngumangwenya. Usheron kethiwe ngwenya.
Ah,
singe ngakhuluma lawe ngo ekuqaliseni komnyango mbe umnyaka ophelile.
Yeah.
Ah, lapho ke uze wethekelele eZimbabwe uhamba lesilwane. Hayi. Kodwa ke okwalamhlanje wathi ngithi ngunike ithuba lokuthi ufake elakho ilizwi ngohlupho lolu olubhekane lama labesifazane abasemanzo. Ubona njani lolu daba?
Ah, kubuhlungu sebele ukuthi abantu bazihlalele and ukuthi uhulumende efike kumbe akusofu uhulumende ngkosikazi uGrace ukuthi efike thathe lapha abahlala khona ngoba yena ufuna ukwenza i-business. Kubuhlungu yabona yabazwisisa ukuthi kumele ukuthi bebadingela indawo ukuthi behlale khona bengaba tutis.
Yeah.
Ay inhliziyo yami yaba
ibabuhlungu.
Yeah.
Ikade ngikujonga sithi hayi ubuhlungu umuntu wonke owesifazane kumbe owesilisa vele into ebuhlungu.
Yeah.
Ikanti ke sisibe sesibuya lapha ngaseMelika. Wena uhlezi lapha eMelika kodwa uzalelwe eZimbabwe. Usuhlala ngaseTexas.
Yeah. Senhlale Dallas, Texas.
Yeah.
Lapho kugcwele khona amaZimbabweans. Yes, sikhona sibaningi khona ngale.
Yeah. Umomo omkhathi ume njani khona ngale ngase uyafanana lalapha eWashington DC kumbe ngani uyagudumala ukudlula la?
Aw, kuyagudumala kathesa, kuhlala kuchisa eTexas. Kwezinye isikhathi kuzaba lomqando kodwa akufanani njengomqando weWashington DC.
Mm.
Yeah.
Abalaleli bethu bazafuna ukuba kwazi ukuthi wena ke wenzani sizweke ukuthi ingcwethi yeze science khona ngale kodwa ke uyethekelele lapha eWashington DC uzokwenzani impela mpela
in London conference yabantu abazama ukubona ukuthi singaqalisa njani ama businesses ngoba yakwazi ukuthi nxa sifuna ukunika abantu imisebenzi kumele siqalise ama business ni problem ya America and yabona ukuthi la ni problem yekhaya ukuthi sifuna ukuthi abantu besebenze bayenze imali kodwa akulamsebenzi i problem inkulu ekhaya kodwa la inkulu ya America so sesibele 3 days siqala sikhuluma sibone ukuthi singa qalisa njani ukuthi sikhulume labanye especially ama students laba basesikolo angikwazi ukuthi linalakholela njani kodwa ngibone ngathi most of us ukuthi sakhula sitshela ukuthi hamba esikolo uyezuza umsebenzi usebenzele omunye kodwa sifuna ukuzama ukutshintsha izingqondo zabantu ukuthi bekwazi ukuthi awumelanga ukuthi usebenzele abanye enxenye lawo ungaqalisa yakho i-business ubone ukuthi wena ungafitha ngapi ukuthi la uyenza kwakho enxenye lawo uzaba lemsebenzi ukuthi ulethe imali yakho lonke lisebenze lonke nikho kade sikuyenza ngamalanga lawo engikhona eDC
eWashington DC. Yeah. Wena ke vele umsebenzi wakho ngwani?
Mina umsebenzi wami ngoku foster entrepreneurship University of Texas eArlington. So ngiyakhanyela izinto ze science ngibona ukuthi inkuyini singakuthatha sikuyenze ama inventions sikulethe ku market kumbe senza ama businesses. So lambona ukuthi singayenza njani i-ecosystem lapho sokugcwele khona ama-businesses.
Mm-hmm.
Mm. Yeah.
Sharon, welcome. You sound very interesting, the little that I can understand. But some of our listeners are asking, what is Sharon talking about entrepreneurship? What are you doing in Washington, D.C.? I know the last time I saw you, you were on social media walking with lions in Zimbabwe.
Yes, I was. I was.
But what are you doing in Washington, D.C.?
I'm here for a conference that fosters entrepreneurship, especially with amongst our young people. Most of us were taught to go to school, get a degree, and work for somebody. but we're trying to foster an ecosystem where people have an entrepreneurial mindset, especially in this economy where jobs are not so readily available. There are a lot of opportunities for people to start businesses and do things for themselves and maybe even bring families into the business and create jobs. And that's the best way to create jobs. Instead of waiting for corporations to create jobs, we can create jobs within our communities.
Thank you very much. Sisi Sharon apa wari kutaura kuti vakauya ikokuno kuti vataure kuhiu kuCapitol Hill kuna vana President Trump nevamwewo vemuno vataure nenyaya dzemabhizimisi kuti kunyange zvavo zvavari kuita izvozvo muno vachishanda vari kuUniversity of Texas mataura handiti vachidzidzisa vana kuti ungatange sei mabhizimisi kwete kungoenda kuchikoro asi kuti udzidzirewo kuti woita sei bhizimusi. Tinenge taita rombo rakanaka PJ tina amai Fatima vekumanzou. Amai Fatima makadiko?
Tiripo makadiko.
Aiwa tiriko zvedu. Mai Fatima tambokurukura nemi muriko ikoko kumanzou muchitaura kuti mukurukunaya kwakamira sei pari zvino?
Hakwa kuchinaya zvisingaiti asi iko zvine zviri kutadza kuti yatiika sei kasei zvai.
Saka mai Fatima vanenge vachida kukubatsirai vanoita sei nekuti pane vamwe vari kunyorawo apa patanyora kuti tingabatsire sei vanhu vari kumanzou?
Ndingangoti vanoda kutibatsira tinotoriwo nemanhamba mukandibatawo panhamba iyoyo yandikushandisa iyoyo kana kukudzaiwo kuti tomodini uye mofamba sei
zvii zvamunenge muri kutarisira uyezve mungati imimi imhuri ngani dziri kuwanikwa dzichisangana nedambudziko iri kumanzou?
Ndingati imimi misha iri munomu tinosvika 143 mafamily tisingaverengi kuti pamusha tiri vangani asi tichiverenga kuti pamusha tiri vangani tinongoti pamusha panogona kuve nevana vanodarikawo 6 zvichienda mberi tichisanganisira nevabereki.
Saka mataura imi kuti pane zvaitika nhasi mbotsanangurai kune vamwe vasina kukunzwa izvii zvaitika ikoko kumanzou?
Ndingati takapwanyirwa saka mapurisa aya vachiri kungoramba vachipinda asi nyaya dzedu dzakaenda kudare tikadzihwina. Takaenda pokutanga tikahwina tikaenda futi kechi 2 tikadzihwina. Ivo vari kunzi vamire zvavari kuita asi pari zvino havasi kumira zvavari kuita. Ndingangoti patakatopwanyirwa zvaitori nani pane zviripo papikicha iripo nhasi unoyu zvichitaura zvaitika nhasi.
Zvakamira sei zvaitika nhasi mungati chii chaputswa uyezve mhuri dziri papi?
Tanga takangotengawo zvimapurasitiki nobva takomberedza komberedzawo kuti tiwane pekugara kubva musi watakaputsirwa nobva taisa zvimahuswa zvimahuswa nobva tangounganidzawo mhuri yedu imomo nezvimagumbezi zvedu. Saka nhasi vapinda ndobva vatora mapurasitiki aya vachidambura vakatora huswa huya vakasiya vapisa zvokuti izvezvi kana kuti ndiwane pokutoti pokuvhara izvezvi titori takatofuga pa zvimagumbezi zvacho zvanayiwa tiri panze panonzi paground because kuti huswa hwacho nahwata mapurasitiki vadambura saka magumbezi izvo zvatori manyoro hapana kana chekutombofuga chokuti chinotaridzawo kuti tiwane kuti kungaedzawo kukaita zvakanaka apa moto wacho uri kutonetsa kubata zvisingaiti hatiri panguva ikaoma.
Tiri kunzwa zvekuti pane zvimwe zvirwere zviri kutarisana nevana imomo uyezve nemi muri kugara imomo zvirwere zvipi izvi?
Ndingati flu, marariya, vana vakuita futi maronda nenyaya yepatigere mudumbu vana vari kurwara izvozvi kangu kanoyamwa akakahwa nemanyoka asi kwakuti uinde kunorapiwa sokubata chaipo chaipo hapana.
Saka imi munoona kuti pangagadziriswe sei? Pane vari kumbouya here vachikurukura nemi ivo mudzimai wemutungamiri wenyika vakambosvika here ipapo pamanzowa?
Ivo havana kusvika pagiraundi asi vari kutuma vanhu vavo vakutaura manje chokwadi nekuona futi isusu kune motikari dzavo dziri kushandiswa dzekualfa and omega dziri kupinda ende futi vanhu vachona havasi kumbovanza pari zvino pane zvavaiita pakutanga iko zvine zvavari kungotaura kuti nzvimbo iyi iri kudiwa naamai ende vari kuti muri kupikisana naamai zvimapepa zvenyu zvamuri kuita zvekukoti uko toda kuona kwamuchasvika. Saka ipapangu achiti mangwana hakuna chakanaka sekusiya kwavasiya vataura pavabva panapo.
Mataura zvekuti pane mumwe munhu akarohwa vamwe vari muchipatara, chimbotsanangura kuti zvakafamba sei?
Vakapinda saizvozvi zvinobva vatanga kuputsa vachipisa zvihuswa zvimwe zvataka takaunganidza. Ndobva vasvikawo pane mumwe musha, ndobva vakupisa, ndobva vakunzi asi varume zvamuri kuita izvi hazviiti because tine mapepers edu aya. Ndobva tambobudisawo mapepers tichida kuzama kuti tingaite communication nekuti titaurirane tiwirirane. Asi havana kunzwisisa panguva iyoyo, vakabva vabata rimwe bepa vakutoda kuridambura. Ndobva vatanga kurova baba veipapo. Mukadzi ndobva akuda kuzama kuti aridze mhere kuti vamwe vazvinzwe. Ndobva atanga kuti kurohwa. Saka vakarohwa vakakuvara zvisingaiti vari kuchipatara cheBhindura. Vese mukadzi nemurume vainonga kana zvimabonza zvepadzimba dzavaipwanya vachingorova. Vanhu vane utsinye ivava, vane utsinye hunotyisa. Kana mwana wavakarova ari grade 4 mwana iyeye wavakarova pamusha ipapo, murume akakuvara zvisingaiti.
Topoti murambe makabata mai Fatima, ndinoziva zvangu kuti nhare dzenyu pamwe nyaya yegetsi nezvimwe zvakadaro, rambai makabata. Timboenda kuna CCPJ vari muno, tine vamwe munyarikani watinaye ambotaurawo kuti ari kuona sei zviri kuitika ikoko. PJ,
woti ngiti ngingakai kumangwenya kasise yokati kukhulunywa mai Fatima. Mai Fatima lapha ubekhuluma ngenhlupho asebedibane lazo khona ngale ezokuthi abantwana abasayenelisi ukuya esikolo, abantwana abasayenelisi ukuthi bathole usizo lokwelatshwa sokuqhamuke imikhuhlane yesihudo khona ngale kuleminye imikhuhlane eyofuba asebedibane lawo, ngoba abantwana bahlezi egcekeni abala lapho abangaya khona, abakho phansi kwendlu kumbe kwe-roof. Ikho ke sebedibana le mikhuhlane ehlukeneyo kanye lezangathazo lezanhluphi ezehlukeneyo. Ikanti ke mina okungiphathe kakhulu yikuthi abantwana kabasenelisi ukuya esikolo. Vele abantwana abangamantombazana bengenelisi vele ukuya esikolo ngezikhubeko ezehlukeneyo. Nxa kukuthi vele izinto zonke vele zikhululekile, abantu bahlezi kuhle. Lalibo nxa sokusengezelelwe laluhlupho lolo olokuthi sebesuswe emizini yabo. Ulubona lukuludubo olungalana olukhulu okungakanani nxa ubhekane lo mntwana oyintombazana.
I education is important sibili ukuthi nxa abantu bengasahamba esikolweni bengazuzi education kumbe education is interrupted ukuthi i-future yabo izaba njani. Ngoba especially abantwana abangamankazana kumele sifunde lathi sibe lama ama skills ukuthi sikwazi ukuthi siza fita njani izimuli zethu nxa sebekhulile kumele bekwazi. So kubuhlungu sibili ukuzwa ukuthi abasoze abasahambe esikolweni. Inhliziyo yami kubuhlungu kuzanjalo.
Ngiyakubona sibili usuhlale kakhulu eMelika ukuthi izindebele zangkhona sesisiza ngobunzima. You can actually explain in English what impact does it have on the girl child?
Education is extremely important. It's whether you're going to get a job or start a business, there are certain skills that you will learn in school that are very important, and interrupting the attainment of those skills, it's very painful to hear that this is going on in Zimbabwe. We were once the most literate nation and are still pretty high up there as one of the most literate nations on the continent. So these things that are going on are putting that at risk. And for the children to be able to at some point go on and be able to get good careers and to have the skills to start businesses, this is an interruption of that path. And I'm hoping that something can be done to relieve that.
Mm. Yeah. Tukunzwa po mazwi anobata arikutaurwa nasisi Sharon Ngwenya vari muno vari kuti aiwa zviri kuitika uko manzou izvi zvinozokanganisa mwana sikana nekuti kuenda kuchikoro kwakanaka ndokwaunodzidziswa kuti remangwana ungazoritange sei ungazotanga mabhizimisi ako sei sezvavari kuita iko kuno kuAmerica saka vari kuti iwo mwoyo wavo pari zvino uri kurwadza ndaona vaisa musoro padivi vari kunyatsoratidza kushushikana PJ tinenge tina
yes lomlalelo sekona cingweni ubhekisipho
okay before you take bhekisipho I think we have Linda Masarira she says she has to go to Mutari let's just take a 2 minutes and then we go to Becky
yeah
hello Miss Masarira
makadini
aiwa tiri wadi zvedu tikukonai muri kunyora pa live feed apa uye zvemapinda pachirongwa mungoti gaga gase munhu ataura tada kumhanya tipewo pfungwa dzenyu nezviri kuitika kumanzo
Kungwa dzangu pane zviri kuitika kumanzou ndedze kuti isu vagari vemuno muZimbabwe tinenge takanyanyoregerera the first family ikodzero anyone anonzi muZimbabwe kuti awane pekugara ikodzero dziri mubumbiro remutemo kuti munhu wese ava nepaanonzi paanogara pasvinu everyone has got the right to shelter tikada kuongorora nyaya iri kuitika kumanzou iyi igreediness neselfishness And just an evil heart, moyo wakaipa, wa Grace Mugabe. And I think I'm a tango gara, tika tarisa, munu mwechete, achita zunshagadaro. Nekuti, tikada kutarisa nyayacho kwa inenge iru kubanaku, jiriku nzindukuda kuwezera orphanage yangu, kana nzindukuda kuita business rangu. Wazosaru zire, iku itira ipa apopa nelano, aliku gara apoku dara. Wapi waze haiko tuota kuja azite, shauru kuda kuita. Wati aye, wainindiri mkati wa Mugabe, takandino ita shantinoda. Because it's also Anuka, this is to go send a clear message to this first family that they don't own Zimbabwe and they don't run Zimbabwe. And Zimbabwe is not their own personal property. Asi tikutadza kuendesa meseji iyo yakakwana nekuti unonzwa vamwe vava kutaura kuti ino vagari vekumanzou vanhu vezanu akakuudza kuti vanhu vezanu ndiani why do we label each other? We are all Zimbabweans at the end of the day and everyone has got their right to land. Saka izvozvo zvinondirwadza zvikuru ndokunga makaona kana pafacebook handipedze kana zuva ndisina kuposta nenyaya yekumanzou and ndinogara ndichikurukura navo chino tingavabatsira sei pane vhidhiyo ndakaposta last week yavamwe gogo vanga vari kuchema kuti vava kubatwa zvibharo vari kupindwa pavanenge vakarara nevarume vavasingazive saka tiri vanhu vakaita sei we are the civic society organizations they should be reaching out to these women nevana ava kuti vavabatsire I will tell you the truth, this mother. We have tried our best. We even tried to engage UN. UN, approach on a government. My other colleagues was in the community service, Mazano, like I end up Red Cross. So, who is going to help these people at the end of the day? And then what is everyone doing? Where is the opposition? Why are they silent about this issue? These are humanitarian issues.
Mumbobata makadaro muzvare Masarira uye zvese kuziya kwamunoita hatinyanyokurudzira kuti tinyombe amai Grace Mugabe kana mumwewozve tongotaura zvedu tichivaremekedza kunyange pane kusawirana kuri kuitika pari zvino asi batai makadaro PJ let's take your caller batai makadaro muzvare
siyakwamukela bhekisipo
iwo mama
kunjani va
hayi ngiphilile
isibongo ngubani
ngubhekisipho mahlanga
mahlanga
ya
uyaluza udaba olusegudwini
ya ngiyakuzwa ngiyayizwa inkinga yakhona leyenza ekhaya lapho ubuhlungu kakhulu futhi mangiyithola ukuthi yenzwa ngumuntu ongumama umuntu ongumama kahle kahle mina ngiyindoda at least ngilesibindi sokuthi angingahlala ngaphansi kwesihlahla don't mind but umuntu ongumama umuntu oyazi ubuhlungu bokuba le ngane
akukwazi
ukuthi ingane yakhe idlile oyi-10 kuzothi athathe ingane labantu abangomama abafake ngaphansi kwezihlahla basuse endaweni yokuhlala ucabangani la akhona njengamanje uhleli yena uhleli right kula electricity everything what about these people whom she took out from where they've been and put them under the trees if something happened to one of them bakhale ngobani
uchi lo munyo mama khona lapho
it's really bad it's really bad I don't know maybe she can revise acabangeka ukuthi what I did to these people is wrong if she had destroyed indawo yabo yokuhlala, she must try some way very soon abalungisi abaphe indawo ukuthi come and sit here, because this is devilish. This is totally wrong. I don't even know even abantu abakhona ngapha ekhaya ukuthi bazwa njani mabebona linto le. Are they just trying to say siyasaba? What can we do? There's something that they can do about it. This is wrong.
Yeah.
This is not acceptable. It's like inhumane. Avela kuvumeki into ukuthi umuntu athathwe nje ayefakwe ngaphansi kwesihlahla njengembongolo ahlale ukuthi ahlale lapho uzodlala. What about these ladies, abantwana besikolo, abantwana abangamantombazana? Baphila impilo enjani? Abantwana abancane bazogula ngaphansi kwesihlahla. Abakhe abantwana bahleli right.
Hawu buhlungu sibili mnewethu. Uthi kakwenziweni ke? Kuthazani?
It's not good. To everybody oyazi ukuthi lo mqondo you can talk athi sabona kunjani twala. I mean, this is very totally wrong. What do you think about it?
Yeah.
You consider a business better than somebody's life.
Yeah.
It's wrong.
Hayi sibongile kakhulu mnewethu Mahlamu.
Yeah, I think abantu basekhanje bangacabanga kahle, then they make a plan to say this is not right. It's enough. Lie nje manje sizuthi abantu they are complaining. I don't know, maybe ulensizwe insimba. I don't even understand it. It's a totally human being. I don't even understand it.
Hayi sibongile kakhulu mnewethu.
PJ.
Yeah.
There were some very emotional contributions there coming through, even on the live feed.
So
that
emotional.
We have. Let me just read a few. We have Love More Now. Arkutia, Vana Basa Neva Now, Panot Ivo Chete. We have Linda, so I won't read Linda since we have already on live. Talk More Savia Mangwayana. Thanks, Live Talk. We are seeing you live in Pretoria. And then Talk More also says, Kwisavanu Mubanre Fojigashua. And then he says, also call me back. Amaima were betani, varkuti number ndezipi. Shakunyu rei papa. Teps ching case. Arkuto rotruku kuonai. Rebecca te marguti yowe. Doctor, amai asichi. Kufunzo kwa arkuito. Byron Mushope. Arkuti truku kuonai. Isuta square abo kunoku. And this yote tichire na amai Fatima irene. Uto zote nare zikumanzo. Zuno pera batri neukurumbiza. Tisa titaenda kwa RPG. Hello, mai Fatima.
Hello.
Mai Fatima muripo ere.
Babi.
Muripo ere pa nare.
Ndiripo.
Mumboti tsana nguroma yataura zvee kuti kune vana vechikoro, saka vana vechikoro zviri kufamba sei?
Ndingati katakato panhiwa zvikoro zvasati zvavharwa. Kubvira musi uyo muna matiri hapana mwana akazoenda kuchikoro. Tine ma grade 7, tine ma form 4 vanofanirwa kunge vachienda kuchikoro pa holiday panapa, asi pari zvino hakuna mwana ari kuenda kuchikoro.
Saka vana vanoswera vachiitei, mai Fatima?
Mati?
Ndiri kuti vana vanoswera vachiitei, zvii zvimwe zvamuri kuitawo munharaunda dzenyu idzodzo, toona kuti mati vana vachiri kumba.
Pari zvino vana havana zvavanoita, kungomuka makuseni kutotsvaga umwe mwana mukuru pamba, ombotakura vana okwira kugomo. Ndokwavanonokwera ikoko. Isusu tichimbotenderera tichiona zvine zvichidi zvichiitika, asi vana tine takatovaviga kumakomo. Ndokwatine takatoisa vana.
Mungatimi pari zvino konyaya yechikafu yakamira sei?
Chikafu zvakaoma vadikana, ndidi kunyeperai. Tiri panguva yakaoma. Kuwana kudya chaiko chaiko, ukawana wawana kudya chibage chatakarimawo hedu, pamwe watokanga maputi. Because kwokugaisa takaisirwa mabhumukedhi, kwataenda kunogaisa hakuna. Chibage chacho pari zvino chave chinyoro, hapana kana pokuti unokwanisa kuuya. Panike mvura yakauya iyi yakazonyanya kuzotisa panguva yakaoma. Mvura iyoyi yauya paisai, because tata kutomboti pamwe tingawanawo zvinoomawo zvibage tikagaisa hupfu, asi tiri panguva yakaoma vabereki. Inonzi nguva yakaoma chaye chaye kuti tasaya kuzva kuti uri mubereki uri amai uruchazva kuti mwana akatema unomupa chii. Mangwana wapa mwana maputi, masikati wapa mwana maputi, makuseni wapa mwana maputi. Ndozvinhu zvatiri kutokwanisa kuti tiwane panguva ino. Pamwe kuti uwane mvura yacho yekumwa mwana aringa ari mugomo,
kuti udzika kwachona kwatinochera mvura kumatsime ndokunenge kuine mapurisa ikoko cheti chitotya zvekutoti tiri panguva yakaoma
mombobata makadaro
tinde tinotsvagawo kana kuti hama kana hama dzachona kuti dzipinde hadzisi kukwanisa kuti dzipinde dziri kurambidzi
panenge pane vanhu vanotorambidza here kuti hama kana imi mubudo imuri kubvumidzwa kubuda here muchienda kwamunoda
isu hatisi kutobvumidzwa kubuda because pane bridge iripo ndiyo bridge ratinofamba naro rinofamba nemunhu wese rinofamba nemunhu zvese nemota ukaona munhu ayambuka rukova mazano gwakazara ndiri kuzwa kuti mazowe iri yakaita overflow saka rukova hatisi kufambika pabridge ipapa ndopatopinda napo ndopavakaisa boom
aiwa batai makadaro mai Fatima imbobatai makadaro pane muteereri ada kutaurawo pamwe pane mazwi avangataure kukusimbisai amai Dhube muripo here vekuBotswana ehe taurai henyu kana muri kuda kutaura naamai Fatima munogona kutaura navo direct vari ipapa panhare ndivo vari kumanzu taurai henyu
oraiti aiwa ndiripo hangu kungokushingisai mai Fatima kuti vedu weupenyu hwakaoma ukaona mai vatirasa kudai zvinei zvinhu zvinorwadza ndi tiri kunzwa kushishikana kunhu kusingaiti mvura iri kunaya mune vana motosha kuti mozoifambisa sei tongokumbira kuti kana vakateerera mai shuwa dzorai mwoyo wenyu shuwa bemichiita henyu kana pachiri moko hakuna imwe nzimbowo here zvokuti munokwanisa kana kunotora rimwe famu kunyika yakangozara kudai shuwa pano kuti vanhu 20 years shuwa varipo vonzi bvai mvura ichinaya sizeni yachona dai muri muchirimo zviri nani at least vana vezvikoro iko zvino vakagara vatadza kuenda kuzvikoro amaizorai mwoyo wenyu kana makanditeererawo ndozvatongokumbirawo
aiwa tinotenda mai Dhube PJ tombodzoka kwauri muve nezuva rakanaka tombodzoka kwauri PJ
ndisati ndaenderera mberi rega ndiverenge macomments andiri kuwanawo paFacebook ari kuti kubva kuna Tawanda Jairo Cheeseman hanzi where is this taking place hanzi kumazowe kumanzou purazi rekunonzi kumanzou kana kuti Arnold Farm kunova kwakadzingwa vanhu vachibviswa papurazi iroro richinzi ndera amai Faith Cutler hanzi ihutsinye hwezanu PF and Paul Reds Mandinda hanzi saka vanhu ava havambotevedzera kamutemo ka kana pari kunzi pakatoendwa kudare pakaishuwa ningirikini
an order
Zoba the best
mkuma Zoba ndove pedu niko pano pa like
and is this truly happening in a Zimbabwe that just celebrated 37 years of independence 2 days ago really where is SADC AU or United Nations when there is such a great evidence from the courts Grace Mugabe the first lady has taken the law unto her own hands and not respecting the rule of law. What kind of a monster mother is Grace Mugabe? Shigenzina Faith Kadla. Is this the meaning of independence? Joyce Nkala kati asi wai nai mwari pindirai. John Maseza akati hakuna nebasa rese kuZimbabwe. Wise men chaputsira zvikanzi ndi Grace here ari kuita izvi. Ehongu. Lamekiko zvikanzi musadaro ingatese tiri maZimbabwe 1 pakotozotoyo Johani Maseta hanzi zvakaoma mufunge vana veZimbabwe tatambura isu
PJ tinenge tine muteereri ndaudzwa pana mukoma Donald Makufa vanoti ivo vane vabereki vavo I think vari kuArnold Farm ikoko mukoma Donald muripo here panhare
ya ndiripo panhare
ehe mukoma tiitsanangurirewo nyaya yenyu mumapinda muchirongo
nyaya yacho inotobata-bata because ukatarisa pazvakatanga even vana chaivo vachibva kuchikoro vachienda kuchikoro havana kukwanisa kunyora matesti nezvinhu zvaiitika imomo waingoti marori achipinda ivo mapurisa acho anenge atumwa black boots yotongobata vana ichitongoisa mumarori
imi makambogara kuhere mukoma Donald
kumanzo ndakagara since 2002 but ndakazokubva muchiya kusouth africa muna 2005
saka muchiri nehama dziriko here
tinadzo hama dziriko dzimwe dzichitoriko dzinototiudza zvinhu zvinenge zvichiitika ikoko even mapicture chaive dzimba dzawakapaza even now mvura iri kunaya zvisingaite ikoko ichiyeredza vanhu vari panze vakawaka zvanenge vawaka zvimba zvanenge atowaka kuti wawanze mvura ma black boots avo vari kutuma iwo amugabe vari kubva anosikopaza kutotaura izvozvo vanhu vatori panze vanenge vachitoona nyenyedzi kutoverenga kuti 1 2 3 4
aiwa tinotenda mukoma Donald muve nezuva rakanaka
chap
PJ I think tomboenda kuna Sisi Sharon. You happen to come on a very emotional day because you know what's happening on the ground, but maybe take us back to the hill. So what can Zimbabwe learn from what you're learning from the meetings that you've been having? How can Zimbabwe benefit?
So there is an initiative coming from the government to create startups and to find ways of getting people to come up with ideas, with innovative ideas. These are mostly technology-based startups, mm-hmm. but there are other startups that you can create as well. And the ultimate reason for doing this is job creation. Mm-hmm. And I think Zimbabwe can learn from this because what you're seeing is that, you know, in spite of what your politics is, whether you are for Donald Trump or against Donald Trump, as a nation, they are coming together to make sure that there are jobs that have been created, mm-hmm. especially for those who are less fortunate. You're seeing that there's a heart coming with this initiative to create jobs so that people can find ways of feeding themselves. And it's just really painful. I'm listening to the comments. And I feel the pain. I hear the pain from the people who are at the farm, at Arnold Farm. And I cannot even begin to imagine how they're surviving right now. And Zimbabwe can learn from other nations in that you have to have a heart instead of just throwing your people out without thinking of alternative methods for them or alternative ways for them to live. We have to do better as a nation.
Thank you, Tanzwapo. Sharon vari kutaurawo kuti aiwa zvimwe zvavari kudzidza iko kuno Zimbabwe inogona kudzidzawo kwazviri vari kubva ivo kuHill, kuCapitol Hill, kune vakuru vakuru vemuno vemacongressmen, masenator, uye zvavari kuti hurumende yava Donald Trump iri kuda kushanda nehurumende dzakadai seZimbabwe kune avo vari kuita zvetechnology. Handizive nesho ndandikwedza
business nezvemabhizimusi
nezvevanoita zvedandemutande zvetechnology. Hanzi, kana mune zvamuri kufunga ino inguva yekuti mukwanise kunge muchiona kuti hamungashande here neAmerica mune mamwe maprojects avari kuita PJ.
Yeah. Ungazikhulumela. Ukuthi lena unxa ukuthi eZimbabwe njengoba sizizwa izandlubhele ezangikhathaza ezenzakala ekhaya, kodwa ke lapha ngasemelika kwezombusazwe ungabe ungothakazelela umongameli Donald Trump kumbe ungamthakazeleli, kodwa ke usebenzela uhulumende walapha, usebenzela abantu bonke abamabandla ehlukeneyo. Kuyini esingakufunda khona lapha?
Ufunda ukuthi nxa ukhangela iconstitution ye-America iqalisa ngokuthi we the people. And nikho kumele sikufunde uhulumende weZimbabwe ecabanga nge we the people, mm-hmm. instead of ukuthi we i first family, we ababa umgabe. To think ukuthi kumele in order for ukuthi Zimbabwe move forward, kumele ukuthi bonke abantu besebenze. Everyone has to be able to fend for themselves. Everyone has to be able to have a good chance at getting a job or starting a business. When you disrupt that, when you disrupt education for the children, they are our future. One of the things that I noticed when I was in Harare last year were these street children. During school hours, they're standing on the streets begging for money. And I wondered, why are they not in school? What is their future? What is their education? And I don't know why they were on the streets, but, you know, for some of them, I could see their mothers on the side of the road. And maybe that's the only way that they can survive. But in this situation, you have our government, essentially, our leaders, essentially, causing this situation where education is being disrupted, where families are being put out in the street. And I wish that we could look at other nations. You know, no, there's no nation that is perfect. there's no nation that is doing everything right, but there's some things that we could learn by thinking, by our leaders thinking, we, the people, instead of me and my pocket.
Some very inspiring words there. Let's take if Linda Masara is still on. Muchiripo ere mzware, Linda. Hello?
And, I am there.
Apa nguva dzedu dzakudyanana mungoti muchidimbu gaga kuti saka poitwa sei asi tisinganyombane na amai Dr. Amai Grace Mugaba tinoziya here kuti vari kutadza but gatitaure kuti poitwa sei
zvinokuda kuti zviitwe izvozvi amai ngavatedzere mutemo Section 56 yebumbiro remutemo wedu inotaura about equality and non-discrimination. We are all equal mukati menyika ino, vagari vekumanzoo Arnold Farm deserve a place to stay and deserve a land. Vanhu ivo mapeasant farmers vanotoraramawo nekurima. Hatingati imi ndine zvese ndoti imi michigara imusina kana pekutangira kana pekuraramira. Hazviite. Saka chandotongoti ndikurudzire ndechekuti vanoita nezvemutemo kana ivo mamwe magweta vanomiririra mahuman rights ngavamirire zvakare. Nyaya iyoyi kuti vanhu havaonekwe kuti vawana pekugara. The Minister of Social Welfare should be coming in because pane vana vari affected. Kune vanhu vari kurwara. Zvinhu zvese zvofanira kuti zvigadziriswe. Kwete kuti zvingopiwa a blind back and a blind eye azviite.
Aiwa, tinotenda Mzvare Linda. Tinotenda ne contribution yenyu. Andisi kuziya PJ.
Yeah, kulo mlaleli okhona ecingweni. Unkosazana Mathutu, Victress Mathutu. Siyakwamukela kuhlelo lwethu.
Ngiyabonga sisi.
Uzawunika umzuzu owodwa nje kuphela. Umavelas lapha usithembise ukuthi sizaba lohlelo olubanzi lapho esizakhangela khona ngehlelo zenu zona lezo ezinjengalona lelo oluqalisileyo lina abesifazane baseZimbabwe abase South Africa. Wathi nje ngomzuzu owodwa wembili kuyini elikwenzileyo?
Nasivule inhlangano yabo mama abaseZimbabwe kodwa behlala lapha eSouth Africa. Isizathu sokuthi sibone ukuthi akekho ayikho inhlangano ebameleyo njengabomama abaphandle kwelizwe. So sizama ukuthi omama babe neplatform yokuzi-expressa, lokuzi-expressa konke izimfuno zabo, lokhu abakudingayo, sikakhulu emathalentini lapho omama balamathalenti kodwa bazi ukuthi mabe lamathalenti baqonda kuphi. So thina sizaba siyinhlangano esithi umama uma ebuye ne-talent lakhe, thina simdirector lapho kumele aqonde khona ukuze i-talent lakhe lifezeke namaphupha akhe afezeke.
Yeah. Sesikhangela ke udaba olusegudini oluzwile lolo olukhona lwalabo abe imuli ezisuswe eplazini le Arnold Farm. Uyibona njani Linda?
Yebo.
Yeah, uyibona njani Linda?
Nahlekathi yazi ngokuqala nje ukuthi umuntu asuswe la ahlala khona kuyikuthi uvela uhlala lapho. Noma ungazi ubumtholela indawo noma umthole indawo urelocate umuntu khona akusinto encane.
Yeah.
Yabona ukuthi umuntu arelocate nje noma ungazi ukuthi na uyathuthwa namhlanje le ndawo yahlala khona akungane pho what more kulo muntu othuthwayo ongazimisela ukuthi uthuthwa ngoba kuthiwa akathuthe. Ngicabanga ukuthi kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi angazi noma human rights kumele ingenelele endabeni ezinjalo ngoba kuyikuhlukumeza amalungelo abantu lokho.
Yeah.
Ilingelo lomuntu lokuhlala lobilwe lomuntu indlela aphila ngakhona kuyikuhlukumeza vele khona.
Yeah. Hayi imbongile kakhulu sisa kutinta ecingweni sibe loba lohlelo olubanzi. Siyabonga.
Ngiyabonga ma.
Yeah.
PJ umukufarisa rigaiti mbonzo kuti amai Fatima muchiripo here panhare. Hello amai Fatima.
Hello.
Mukufarisa tichisina hedu nguva dzakawanda mati mimi pane zvamasiya mataurwa nhasi kuti zvichaitika mangwana mati ikoko kumanzu.
Ivo vasiya vataura nhasi kuti mangwana tichauya kuno kumakuseni. Pano pangu vasiya vataura kuti handisi kuda kuona paine vanhu nezvinhu. Saka motoona kuti pausiku hwanhasi muchatoona zvokuita. Saka tikaenda kuya pano penyu mangwana makuseni tichizoona kuti muripo here paground.
Aiwa, tinotenda amai Fatima. You know, time is not on our side, but we'd like to thank our in-house guest, Sharon Ngwenya, who was here with us, and all the people that were on our program, Ms. Linda Masarira and Auntie PJ.
Kanyelo, nkosazana Victress Matutu, osiphathisileyo isikhathi sizivele sesiphelile. Kodwa ke ngithanda ukulibonga lonke eliphathisileyo kuhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah. Nisithi asibeke ithuba elifanayo ngivikelizayo ngasikhathi senu.
And our marvelous Mhlanganya, we're also saying thank you to Amai Fatima, who's at Manzo, and everybody at Manzo.